Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 28 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinovapa zvinhu zvakaita semaface mask, tovapawo zvekare masanitizers, tovapawo zvekare atiri kuti mahygiene kits ayo anezenge achisanganisira zvinhu zvakaita sesipo, mabhaketsi emvura, kuitira kuti nyaya dzeutsanana dzinge dziri pamusoro-soro.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere chaCovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoviga vapatisani dzamara kumusha kwavo kwaMutoko vachishora mhirizhonga. Vamiriri venyika dzinobatsira Zimbabwe vanokurudzira hurumende kuti isambonyikidze kodzero dzevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere chaCovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 189 mushure mekushaya kwevamwe vanhu gumi. Vanhu makumi mana nemumwe kana kuti 41 ndo vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 951 vakavhenekwa kuona kana vaine chirwere ichi. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere makumi matatu nevasere kana kuti 38 vanhu vagara vari munyika, kuchitiwa vamwe vatatu vari vanhu vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 6292 vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, kunyange hazvo paine vamwe vanosvika zviuru zvishanu negumi kana kuti 5010 vapora kubva kuCovid-19. Izvi zvinosiya vanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 1093 vachine chirwere ichi. Izvi zvinouya panguva iyo sangano reCommunity Working Group on Health riri kudzidzisa vanotungamira nyaya dzeutano munharaunda pamusoro peCovid-19 uye kuti chirwere ichi chingadzivirirwa sei. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezveutano riri kushanda pamwe nemakanzuru kupa ruzivo kune vanoita zveutano mumadhorobha nemumaruwa. Varusike vanoti wavaniswawo mabhasikoro akawanda kwazvo nesangano reWorld Bicycle Relief ayo achashandiswa zvikuru mumaruwa mukurwisana nedenda iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Donzvo redu nderekukurudzira yatinoti community participation munyaya dzezveutano. Takaonawo zvakakodzera kuti chirwere cheCovid-19 handiro basa rana mukoti nana chiremba chete kwete. Chirwere ichi kutoti tichikunde panotodiwa community participation yakasimba. Vanhu vanonyanyosevenza mucommunity, vanozivikana mucommunity, vanoremekedzwa mucommunity ndivavo macommunity health workers. Uye vanhu ava vakakosha kuti nekuda kwekuti vanogara mucommunity imomo vanotaura zvekare rurimi rwemunharaunda yavanogara iyoyo. Saka izvozvo zvinobvisa dambudziko rekuti vanhu vange vachibva kune dzimwe nzvimbo ndivo voenda vachinodzidzisa vanhu vemunzvimbo, dzimwe nguva vasinganyatsozwisisa mutauro wavo vasinganyatso nzwisisa maitiro avo maringe netsika dzavo.
Zvii zvamuri kupawo vamuri kudzidzisa ava? Tichiona kuti vamwe vari muboka reutano vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuita mabasa nekushayiwa zvikwanisiro.
Macommunity health workers aya atiri kudzidzisa tiri kuvapa zvipfeko zvinozovabatsira kuzvidzivirira ivo pachezvavo uye kudzivirira macommunities avane dzinge vachishanda navo. Tiri kuvapa zvinhu zvakaita semaface mask, tovapawo zvekare masanitizers, tovapawo zvekare atiri kuti mahygiene kits ayo ane dzinge achisanganisa zvinhu zvakaita sesipo, mabhakets emvura, kuitira kuti nyaya dzeutsanana dzinge dziri pamusoro-soro uye tichiedza nepatinokwanisa kuti ivo vange vachizvidzivirira kubva kuchirwere checovid-19.
Mune mamwe masangano amuri kushanda nawo here mubasa iri?
Takabatana nerimwe sangano rinonzi World Bicycle Relief, iro rakatipa chipo chemabhasikoro akawanda zvikuru. Awo mabhasikoro atiri kupa kumavillage health workers kunyanya-nyanya vekumaruwa nekuda kwekuti mumadhorobha sezvo musisina atinoti macycle tracks aya, takaona kuti tingatozoita njodzi tikapa mabhasikoro kune vekumadhorobha. Saka mabhasikoro tirungonyanyopa vaya vekumaruwa, sezvo vamwe vavo vakanga vakawana dzidziso asi havana kumbobvira vapiwa mabhasikoro. Saka vamwe vacho vaitofamba nzendo dzakareba zvikuru kuitira kuti vakwanise kunge vachikavha nharaunda inenge yakakomberedzwa nevhiriji ravo.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwecovid-19 pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 24 nemazana mana ezviuru kana kuti 24,400,000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose, icho chaurayawo vamwe vanodarika zviuru mazana masere nemakumi matatu nezviviri kana kuti 832,000. America ndiyo iri pamusoro pasi rose iine vanhu vanodarika mamiriyoni 5 nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 5,869,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere kana kuti 180,000. South Africa iyo iri pamusoro muAfrica yose ine vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu negumi nezvisere kana kuti 618,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vafa nacho vachidarika zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu kana kuti 13,600. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabatana nemhuri yekwaDzamara mukuviga nhengo yebato ravo vaPaterson Dzamara kumusha kwavo kwaMutoko nhasi. Vachitaura pakuvigwa kwavaDzamara pamberi pemazana nemazana evanhu vaungana pamusha wekwaDzamara, vaChamisa vashoropodza kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo vachiti hazvina musoro nehunhu kuti ropa revanhu rideurwe nemunhuwo zvake wenyama. VaChamisa vati hunhu hwakadai haufanirwe kutambirwa muZimbabwe. Vatiwo pasi rakadeukirwa neropa remunhu mumwe chete, Jesu Kristo, kwete vanhu vanofamba vachiti Zimbabwe ndeyeropa. VaChamisa varatidza utungamiri hune udzamu apo vashoropodza vanhu vari mubato ravo vanoita maslogan anokonzera zvemhirizhonga. Vatiwo havadi kunzwa chinhu chinonzi mhirizhonga mubato ravo, vachiti bato ravo rinofanirwa kuratidza mwenje werunyararo kuitira kuti munyika muve nekugara zvakanaka kwemunhu wese. Vachamisa vapika kuti havasi kuzofa vakasiya vanhu vachiita zvemhirizhonga mubato ravo panguva iyo vanenge vari mutungamiri webato.
Vanagondo, slogan dzei dzokutika vari, we don't want violence in the movement for democratic change.
Vapatsan Zamara vakashaya nemusi wechitatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Vakapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu zvichitevera kupambwa nekutsakatika kwakaita mukoma wavo vaitai Zamara muna kurume 2015. Munguva yairwara yavairwira kodzero dzemukoma wavo, vaZamara vakasungwa vakatoshwa vari mumaoko emapurisa. Izvo zvakaita kuti vaende kunorapwa mavanga ekutotya kwavakaitwa. VaZamara vafa vari nhengo yeNational Executive yeMDC Alliance. Vamiriri venyika dzakasiyana-siyana dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Vamiriri ava vatiwo hurumende haifanirwe kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuburikidza nekushandisa mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ranyorwa nevamiriri vemizinda yeCanada, German, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom neAmerica, rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuzadzisa zvavakavimbisa pavakagadzwa pachigaro kuti vaizoteerera nekukoshesa zvido zvezvizvarwa zvenyika. Vamiririri ava vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika dzeutano, dzeupfumi pamwe nekugara zvakanaka kwevana veZimbabwe. Nyika idzi dzati dziri kumira nezvizvarwa zveZimbabwe nevavariro yekuva nenyika ine runyararo. Vayambirawo hurumende kuti isiyane nezvekushandisa denda recovid-19 mukutyora kodzero dzevanhu, vachiti hurumende ngairwise uori pamwe nekusiyana netsika yekushoropodza nekupa dzimwe nyika mhosva yekuva honzeri yematambudziko ari munyika. Nyanzvi munyaya dzezvebudiriro vaJoy Mabhenge vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nehurumende dzakasiyana-siyana idzi mashoko echokwadi. VaMabhenge vati hurumende haifanirwi kuramba ichivanda seri kwemumwe, izvo zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Hurumende ikaramba ichiita zveushingi hwagotya ichivanda kuseri kwechimumwe, zvokwadi hurumende inozoshaya anobatsira, nekuti hurumende yedu inotoziva yagara igaroziva kuti nyangwe tine mari yakawanda sei muno munyika kuburikidza nezvirimwa, kuburikidza nezvimwe zviwanikwa, mari iyoyo haikwaniri nyika. Saka hurumende yedu yagara ichitenge ichitongotarisa kunyika dzekure idzo dzokuti iwane rubatsiro. Uyezve ingava hurumende ipi isingadi kucherechedzwa nedzimwewo nyika kuti ione kwokuti iri kuita zvinhu zvinokodzera here pasi pano, ndinoona sekuti hurumende yakufanira kuchisvika pakuti imire pachokwadi. Nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pachishandiswa mutemo wecovid-19, vanhu vachizvadagadzwa, vanhu vachirokwa zvakaomarara, vanhu vachipanobuda pazvivhitivhiti, panobuda zvinhu zvatinoona pamaindaneti zviriko kwese, vanhu vachiabductiwa, vanhu vachiohwa, vanhu vachishungurudzwa, vanhu vachipinzwa mumajeri.
VaMabhenge vatiwo inguva yekuti mutungamiriri wenyika asimudze musoro nekuona kuti vese vari muhurumende vari kutyora kodzero dzevanhu vadzingwa muhurumende.
Zvototora ivo mutungamiri wenyika mbune pachavo kuti vadzore avo vanenge vachiita izvi vari vatumwa vehurumende kana kuti vachiita izvi vachiti vatumwa vehurumende nekuti kotoenda uko zvinhu zvikasakasika kugadzirisika zvokwadi hurumende inozoshayawo kuchema nayo nekuti vanenge vakunzi takambokuudzai hamuna kuteerera saka ndinoona sekuti tasvika panguva yekuti dai hurumende yachitanga kumira pachokwadi yashandura muitiro wevanhu vanoisenzera nemuitiro wevanhu vanenge vachiita zvinhu vachiti vari kuita vakamirira hurumende
hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti vanoti kudii negwaro rabudiswa sezvo patafonera gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vanga vasati vaona gwaro iri pata vatumira gwaro iri vanga vasati vatipa mhinduro kusvika nguva dzataenda pamhepo asi hurumende inoti munyika hamuna matambudziko ane chekuita nekutonga kwehurumende asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi vaudze studio 7 kuti kana vakuru vemizinda iyi vachida kuteererwa naivowo ngavateererewo hurumende yezimbabwe zvairi kutaura
zvavanyora izvi ndiwo marara tinoti marara hatina nguva yekuteerera marara kana vachida kuteererwa ngavachitanga vateererawo havangaudze hurumende vakapa zvirango zvoupfumi zvekuita vatiteereri marara akaita seiwayo
gwaro iri rinouya mushure metsamba dzakabvawo kumabhishopu eroman catholic pamwe neanglican church vachitaurawo pamusoro pekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muzimbabwe ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
makanzuro emumaguta nemadhorobha aramba kutambira komeko dzehurumende yekuti maprovincial development coordinators pamwe nemadistrict development coordinator apinde mumisangano yese yemakanzuro nekuti makanzuro aya haasi kutevedza bumbiro remutemo wenyika pamwe nekusateerera hurumende Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera
danho ratorwa nemakanzuro aya rinotevera matsamba akanyorerwa mameya nemakanzuro emumaguta negurukota rezvematunhu vajulai moyo vachiti vanoona nezvekurongwa kwemabasa mumatunhu ava vanofanira kupinda mumisangano yese yemakanzuro nechikonzero chekuti makanzuro ari kutyora bumbiro remutemo yenyika pamwe nekusateerera hurumende asi sachigaro veurban councils association of zimbabwe ucas zvakare vari meya vegweru vajosiah makombe vati vakaziva tsamba yavamoyo vakaona kuti yainge iri kunze kwemutemo uye kuti yaipinza maguta nemadhorobha ese musaga rimwe chete asi ivo vachishanda zvakasiyana
minista vakaita blanket decision yekuti kune vasiri kutevedzera mutemo uye vari kuita zvinhu zviri pamutemo asi havana kudoma kuti ndehapi maguta acho so naizvozvo ini sapresident ndakavanyorera minista kuti zvinhu zvakanaka ndezvekuti vataure kuti kanzuro yakati yakatadza kuteerera apa neapa saka ndaakuda kuti ndidai dzakagonawo dzorega kupinzwa musame problem dzakaitwa dzisina kugonekwa nevamwe
vamakombe vati vamirira mhinduro kubva kuna vamoyo meya vemasvingo vacollins maboke vati kanzuro yavo haisati yatanga kutevedza rayiro yavamoyo sezvo iri kunze kwemutemo
saka panotinetsa kuti tikomplaini nayo directive iyaya nekuti mutemo unoti macouncil mamacommittee meetings anongopindwa nemacommittee members chete including town clerk any other employee unotouya wecouncil unofanira kutouya atoinvitwa necommittee kuti azoexplaina mavo maissues anenge aida kuti committee izive nezvavo then kana vachizouya full council is open for everyone even members of the public saka ivo haisi exception vanouya hatina problem navo but mutemo uripo ndekuti kuuya kwavo havatendedzi kuzoparticipate vanenge vachingoona maprocedings atakamira
mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuharare reharare residence trust vaprecious shumba vati zviri pachena kuti vamoyo vari kuita zvavanoda nekuti mutemo weurban councils act unovapa simba rokuita izvi vati mutemo uyu unopesana nebumbiro remutemo yenyika vashumba vati makakatanwa pakati pehurumende nemakanzuro anogona kupera kana pakave nehurumende dzematunhu sezvakatarwa mubimbiro remutemo yenyika hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo kana mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti vachaita sei nedanho ratorwa nemakanzuro sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kubatika muzimbabwe mune maguta nemadhorobha makumi matatu nemaviri ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangusha
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika pasi rose Mumwe mkuru mkuru musangano re United Nations High Commissioner for Human Rights, Amai Michelle Bachelet, variku kurudzira kusungwa kwevanhu variku kishidzira nerufu muriwe kodzoro dzevanhu veku Democratic Republic of Congo, vaDenis Mukwege, avakapiwa mubairo weNobel Prize. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatambira nezuro manheru kudomwa kwavo nebato ravo reRepublican Party kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri weAmerica.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
VaTrump vachanga vachikwikwidzana nava Joe Biden vebato reDemocratic Party musarudzo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mazalas Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naSachigaro veMDC Alliance muNorth America vaTawanda Dzokora pamwe naSachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira. Totanga kunzwa kubva kuna vaCharumbira.
I think that I'm talking about before in the city, America, whether they were Trump or cannot drop by the foreign policy, in Aichi, my friend, no good tea, she's looking for the government. She's really effective, good tea, foreign policy, Yaka, Chapa, Lend, for Dope, and a problem, Yaka, Papo Saga. So, I'm going to be able to see Kanaka, but she didn't human rights. As we are using foreign policy, I want to go to and then as change foreign policy of America as far as the is concerned.
Kova Dzokora, ini makamira MDC Alliance, pane zvirikutaurwa nava Trump, unozviona sei?
Ini pane chinhu chimwe chete chandanyanya kuyemura, uye chinobva chandipa manyukunyuku, nyange zvazvo ndisiri munhu anosapota maRepublican. VaTrump vane nyaya yavanotaura yeAmerica First, vanoidzokorodza. Vose vanouya vachitaura vanenge vachitaura nyaya yeAmerica First. Zvotaira kuti dai zviro zvinoitwa nyika dzese, zvinoita nyika dzese kuti vanoita nyika dzavo pamberi, voita vanhu vavo pamberi, voitira vanhu vavo zvinhu zvakanaka, zvipatara zvivakwa zvakanaka, marodha achivakwa zvakanaka, sezvatinoona muno muAmerica, sezvatakaona zvichiitwa navaTrump for the past 4 years. Ndinoshuvira kuti dai zvirizvo zvinoitwawo panga kunyika kwedu kweZimbabwe, kuti vanhu vanotaura kuti Zimbabwe First, vobva vareve, vobva vaita kuti Zimbabwe yacho nevana veZimbabwe vave chinhu chekutanga chaanofunga kana vari president, vachivaitira zvavanoda, vachivateerera sekutaura kwavane mhinga vaita kuti izwi ramwari rakafanana nezwi revanhu, vanhu rakafanana nezwi ramwari. Asi tinoona kuti kumusha kwedu hazvirizvo zvinoita.
Tombodzokera kwamuri vaCharumbira, taona vaTrump vachitaura panyaya yeupfumi hwemuno muAmerica. Pari zvino uri kumawere, manzwa sei pane zvavataura?
Hazindi vaTrump vanga vachitaura vachitaura even vachitorera pamwana wavo mukana Ivanga. Meseji yavo yanga ichikonekitana neya Ivanga, mwana wavo mukana atanga kutaura. Vachitaura nyaya yekuti pati yemadhemokrati yakauraya America payakanga ichitonga. Ivo pavakapinda, pane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvakaita kuti America ive the dream of America kusikama kwayaita in the past. Vachiti ivo vane zvavakaita zvakawanda zvakaita kuti vadzose upfumi hweAmerica muAmerica. For example, nyaya yeNAFTA, Obama akanga akaspreada upfumi hweAmerica kune dzimwe nyika. MaAmerican companies mazhinji anga avhagwa, kambani mazhinji avhura kuna maChina. Trump ari kuti pandakauya ndakauya ndikadzima zvese izvozvo, ndikabhunya zvese izvozvo, ndikadzosera mabasa muAmerica. Ike zvino America yakubhuma economy nenyaya yekuti ndakauya ndikachinja kumapolicies akanga aisiwa aiuraya nyika. Of which inini ndinozvikudza zvinoitwa na President Trump.
Tomboenda kwamuri vaDzokora, tichitarisa nyaya yeCovid-19. Tanzwa vaTrump vachitaurawo urongwa hwavo, munoona sei?
MaRepublicans munovaziva maConservatives, kureva kuti havangopurisa-purisa mari pese-pese yekupa vanhu vanenge vakagara, vanowanzopa mabhizinesi. Asi nekuda kwekufadza vanhu nekuda kwekunzwa tsitsi, kunzwira vanhu tsitsi, vakapa vanhu mari ma$500, vamwe vaipiwa ma$1,000, zvichirendera nokuti wambenge uchitambira mari. Vaya vakaburitswa mabasa vari kupiwawo zvakare mari. Saka patiri kuona kuti hurumende yeAmerica ine chito nevana vayo nevanhu vayo vanhu vari kupatsiwa hakuna ari kutambura kana kwese kuri kunzi vanhu garai mudzimba kune mitemo vanhu vanenge vari ku havasikuita zvekumbunyikidzwa hakuna ari kurohwa kunzi wachikora mutemo wecovid-19 hakuna akavharirwa mujeri wandakanzwa chero mumwe chete kunzi wachikora mutemo nekuti mapurisa acho anotokurudzirwa kunzi ataure nevanhu adzidzise vanhu vasati vasunga vanhu saka pacovid-19 tiri kuona kuti vatrump vari kugona
vanga vari sachigaro weMDC Alliance muNorth America vachawanda dzokora pamwe nasachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira Tinoka Dewere ari kutarisirwa kupinda munhandare Manheru anhasi apo chikwata chake chenhabvu chiri kukweshana neDijon. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
KaDewere ari kutarisirwa kupiwa mukana mumutambo wekutanga weLyon wemwaka uno mushure mekupedza mwedzi yakati wandei achiona vamwe vake vachitamba iye ari kunze. Kunyange hazvo akatamba mumitambo yekuedzana masimba, KaDewere haana kutambira Lyon muUEFA Champions League nemuCoupe de Ligue sezvo aiva asina kunyoreswa mumitambo iyi. Asi mutambi uyu ari kutarisirwa kutambira Lyon mumutambo wayo wekutanga apo iri pamusha neDijon aine tarisiro yekutanga achibhebha moto. KaDewere akatamba mumutambo uyu anenge achitarisira zvikare kufadza murairidzi weMaurias Zdravko Lugo Rusik uyo akabuda pachena kuti haasi kuzosarudza vatambi vane mukurumbira wavanawo asi nematambiro avari kuita pari zvino. Muteveri wemutambo wenhabvu vaLloyd Chapera vanoti kana akasarudzwa kutamba vari kuona KaDewere achidadisa Zimbabwe nekukanda chibodzwa mumutambo uyo Lyon iri kuda mapoints ese.
Aizo tarisira kuti anogoesa kuti mvanhu ari kutamba arudadisa ari kusimudzira nyika zvakanaka kuti anogona kugoesa kana hwane kasi anenge agoesa.
KaDewere ari kubatana nevamwe vatambi vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vane tarisiro yekufadza Lugo Rusik zvekare. Asi vamwe vatambi vakaita saKama Billiards naWillard Katsande vari mutoro wakaoma wekuedza kuti chikwata chavo chirambe chiri pamusoro petafura. Kaizer Chiefs yadonedza mapoints akawandisa zvekuti yaenzana pamapoints 53 neMamelodi Sundowns. Kaizer Chiefs iri kusangana neBidvest Wits iyo inotambirwa naTerence Dzukamanja uyo ari kudawo zvimwe zvibodzwa kuti aonekwe naLugo Rusik. Knowledge Musona neAS Supen yake vari pamusha neSt Truden vaine chinangwa chekutora mapoints avo matatu ekutanga emwaka uno. Nox Mtizwa uyo ari kubvira moto muAbsa Premiership ari kutarisira kuwedzera zvimwe zvibodzwa pagumi nezviviri zvaakanda pari zvino. Mutizwa akasiwa nezvibodzwa zviviri naGabadino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira kukandwa kwezvibodzwa muSouth Africa. Mutizwa nechikwata chake cheGolden Arrows vari kusangana neCape Town City mangwana. Nhabvu munyika dzese iri kutambwa musina vatsigiri munhandare izvo zvingangopera chitarisa mafambiro ari kuita zvinhu. ZIFA inoti ichiri kunzwa kunyanzvi dzezveutano kuti nhabvu yotambwa here gore rino kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva ino yekurwisana nedenda reCovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe. Mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vanoviga vapatson dzamara kumusha kwavo kwamutoko vachishora mhiri zhonga. Tabatosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ive inesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwani leli. Kakhulu khathe sibe silapha sithema centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abazakuya ngaphandle kusagusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Abe community working group on health wabutha private boys. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezempila kahle Community Working Group on Health babuthaniswe inkokheli yakolabolaiona esabalala nesiqubu esethusayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,292 asebetholakale belegcikwane leli elizweni. U-Anastasia Ndlovu
sethuayo ukuhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Community Working Group on Health. Umnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uZulu bebhoda lama-youth centers wonke edolobho lakobulawayo.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli. Kakhulu khathe sibe silapha kuma-centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abazakuya ngaphandle kusagusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Umnumzana Morgan Shumba wasemzini weChabalala uthi abakuthole kule imfundiso baza kudlulisela phambili kwabanye.
Kunenge sekufundileyo indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi sivikela kanjani labanayo sibancedisa kanjani esigabeni. Sibone ngani ngalokho sekufundisiweyo lathi sizokuthatha sekudlulisela kuzakhamuza esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale.
Okusekelwe ngomunye njalo oweChabalala unkosikazi noMagugu Msipha.
Funde okuningi kakhulu, sifunde nge-COVID-19 ukubana singayipreventa njani, ukubana singahlala njani labanye esigabeni. Izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngalo mkhuhlane. Esigabeni seChabalala njengobana khonokho ukuthi yabe ungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu, but singathi abantu ba-denial, but siyazama ukuthi sizame sikuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutholi.
Beqeda izifundo, inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamatshumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19 kwathi abalitshumi batshona, oyedwabo engowakobulawayo. Wobulawayo kulabantu abafika phose 199 abalomkhuhlane we-COVID-19. Emathebheleleni North Corner kulabantu abalitshumi lasificamunwemunye 19, kuthi emathebheleleni South kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lolokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho, sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,292 ababanjwe belawo, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,093 yibo abagulayo. Abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo, ukuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,010 sebasila. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo, emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele-COVID-19 sebesedlula isigidi 1,220,511 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,815. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lani 24,495,232 abafunyenwe belalo, labulala abantu phose abayisigidi 832,484. Obelwela amalungelo oluntu uDr. Patson Dzamara obhubhengo lwesithathu ubekiwe namhlanje ekhaya lapho adabuka khona eMuthoko namuhla. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance omnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bebandla lakhe abakade besemngcwabeni ukuthi baqhubekele phambili ngomzabalazo ngokuthula kungelani lokuba iZANU-PF isebenzisa udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bebebaningi abazebuthana emzini wakwaDzamara endaweni yase All Souls Mission woMtoko eMashonaland East, lapho abakade bezovalelisana lomunye wabo obelwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UDzamara ubhubhe ngolwesithathu kuyona leviki ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane emathunjini. Ekhuluma kulo mngcwabo, umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe kungekelani lokuba iZANU-PF yona iqhubeka iloqalo lokuhlukumeza uZulu imfuqa wokuba avuke ngodlakela. Abantu kabaqhubeke ngomzabalazo olungenadlakela. Usole kakhulu ingoma zebandla lakhe ezichothoza abantu esithi kumele behlabela ingoma ezilokuthula njalo bengasebenzisi ukudlakela.
Bondo amaslogan enu okuthethisa abantu asiwafuni liyezwa nami kasi ngeke sithi thina singcintisane leZANU PF ebulala abantu lathi senze okufanayo thina sithi guqula izenzo kufuze siphakamisaneni sonke isikhathi hathi ukwehlisana.
Chamisa usole kakhulu indlela umfowabo kaDzamara uyitayi Dzamara anyamalala ngayo ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Wancoma imuli yakoDzamara ngokuvumela abantu abayo ukuba bangene kwezombusazwe esithi kuzinikela asebekwenzile kuzakupha inzuzo iZimbabwe isikhululekile.
Imuli yakwaDzamara, imuli yamaqhawe, imuli elokuzinikela, imuli eyakhethwa nguNkulunkulu. Akula muntu ongena edubeni olunje unyamaliselwa abantwana kuthi omunye ebe ngudokotela laye aphinde achone. Umuntu obe esezama ukulisa laye usethile.
Omunye okhuluma emngcwabeni lo umfundisi weZimbabwe Divine Destiny, umfundisi Anselot Magaya, yena othe okube okwenzakala emuleni yakoDzamara kuzalungiswa ngumlimu.
IBhayibheli lithi uNkulunkulu kathokozi nezikhundla zalabo ababusa bona belobubi ngoba ababi laba baqoqa okubi besebenzisa imithetho.
UDzamara ubesele minyaka engamashumi amathathu lane 34 njalo ubhubhenga kathathi njalo engela mntwana, ngakho ke ushiye abazali bakhe kanye lomfo wabo lodade wabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umunisipala wedolobho leGwanda usekhuphule imbadalo yemthelo ngokuphindwe kahlanu osekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zisidla amalahle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zaleli dolobho zithi imthelo emithethulwe ngumunisipala weGwanda ingaphezu kwamandla abo njalo abasoze benelisa ukuthi bayibhadale. Iningi lezakhamizi likhangelele ukuthi libhadale inkulungwane ezimbili zamadola $2,000 ngenyanga yamanzi kanye lokuthwala izibi kusukela kunyanga ezayo. UNkosazana Lungile Masuku ohlale elokitshini lesibhiskopu udukuza kumanzima ukuthi benelise linhlawulo kamasipala.
Mbona yani sisebunzimeni ikansila yingani sisilwa labantu azi ukuthi kathi vele bakuthethe ngathi ukuthi baze bakhweze kangaka amatarifa yabo vele asekhwele kakhulu okunjengokuthi asekho affordable kumuntu nje an ordinary person oziphilela ngokuthengisa.
Okusekelwa ngomunye njalo umhlali weGwanda umnumzana John Mgobi odlalela okuthini elidala leJawunda kodwa kwenziwa ngumasipala kuyamangalisa ikakhulu ngaleso sikhathi iningi lihlele emakhaya.
Abantu bayaphila kabakhangelelanga ama-tariffs kuphela. Kunjenje umhlaba wonke uyakhala sikhangele umkhuhlane we-corona kodwa usuke ukhweze ama-tariffs kabuhlungu kani. Imali yama-tariffs lawa izavela ngayo. Cela wena onguwe okhweza lokhu kumbe lina elikhweza lokhu like libe lonembeza.
Umnumzana Morvin Dube obona ngokukhethwa kwembiko yenhlanganiso yabahlali baleli dolobho eGwanda Residents Association uthi bahlangane lo masipala bamtshela ukuthi inathelo alithetheyo kalikho emthethweni.
Akula ama-resolutions kumbe imbono ehlanganiswe ngama-councillors ukuze bafike esigabeni sokuthi amanzi akhwele lezinto zonke zikhwele zifike ku-charge leyathe beyifakile. Kusuke ku-administration side kuphela azange kufike kwavunyelwana. Ngakho sicelile ukuthi i-councillor ibuyele ehlala phansi ilandele i-statutory instrument eyiyo esetshenziswayo ku-local government ekukhwezeni izinto zonke.
Ukuqonga kwemithelo lokhu kuze ngesikhathi kule mbiko eveza ukuba iholo lezisebenzi kamasipala likhuphukile njalo iningi leziphathamandla sezihola amadola aphezu kwenkulungwane ezilikhulu. Umeya weGwanda umnumzana Justin Majali uthi umthelo wamanzi ukhwezwe linathelo elithethwe lugatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority zino olukhweze intengo yamanzi ngokuphindwe kathathu.
Ngakutshela ukuthi kathi isibila yona isibila 14 million per month ukuthi yayisuke ibila 120,000 before June yaya ku 5.4 million kathesi ku 14 million njalo ukukhwela kwiholo lezisebenzi abakhwezwa yi-municipality yeGwanda bale association yabo njalo lo ministry ye-local government ibisitsho njalo zozoke izisebenzi zikahulumente ukuthi umuntu ongaphansi uhola imali engakanani.
Ngaphandle kokuqonga kwemithelo le abafelwa izihlobo zabo kuzamele batshone ezikhwameni ngoba ukubeka umuntu engcwabeni likamasipala sokuzaphiza phosa inkulungwane ezimbili zamadola $1,950 abantwana kusiya kumadola phose azinkulungwane ezilithumi $9,100 abadala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ngube.
Umongameli Donald Trump uvale ngokusemthethweni umhlangano webandla lama-Republicans izolo ebusuku lapho atshele abantu ukuthi uzasebenza gadalala ukuze elemelika lithuthuke. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni we-Republican National Convention wenzelwe e-White House. Uthi ulakho ukwenza kube le misebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
I profoundly accept this nomination.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela elemelika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele. Kuba yithi ubuswa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli okwamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sihlangana umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uza nqoba kukhetho lolu.
Trump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngamapolisi athi khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibonani uBiden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
Ukhetho oluzayo kule niye democracy kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona, uzathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akontestayo bathengisa ama-policies ebantwini. Abantu bayavota bevotela lo abamthandayo. Uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama-term akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale, loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe.
Unomzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo.
UTrump ngiyambona uyazama impela straight, uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda, but ngendlela engibona ngakhona selate uTrump manje amademocracy ngiwabona nje ephuma phambili.
Abalandeli bebandla lama-Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kwele Melika, kodwa uBiden uthi uTrump nguye otshotshozela udlakela lobandlululo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGift Dube.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Abameli bezigodlo zamazwe achiyeneyo awaphetsheya eZimbabwe bethule umbiko besola abathi kwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo bamkhuthaza ukuthi alethe inguquko ayithembisayo ethatha intambo zombuso kuminyaka emibili edluleyo. Amazwe la abalisa ele Canada, Germany, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom, kanye le United States of America, wona athi akufanelanga uhulumende esebenzise ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ukwenqabela abantu ukuthi betshengisele, njalo kufanele abasize ngokokuziphilisa ngalesi isikhathi. Amazwe la aphinde akhuthaza uhulumende ukuthi aqede inkohlakalo, njalo akhulumisane labantu ukuze azwe izikhalazo zabo ukwenzela ukuthi kube lokuthula lenhlala kahle elizweni. Kodwa umfundisi Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, uthi amazwe la lawo ayephula ilungelo loluntu, njalo kufanele isisombululo kudaba oluseZimbabwe sivelele ebantwini.
Umbiko enje kayisincedi. Bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani? Bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions. Bangangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo? Ezizinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi, siyabe sicelebrate ukuthi ama-embassy bakhulume bathi azisisindawo thina njengamaZimbabweni. Abantu beGermany ayisibo abavotela uMnangagwa. Ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa, ngabe kulokuza balesisindo. Umgabe waze wakhitshwa izanu. Abantu bezanu lamasosha baze badecide ukuzikhiphela umuntu wabo. Ama-statement ebhalwa minyaka yonke kungelanto etshintshayo. So kimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi. Sengafunda ngokukhula ukuthi obuyokwizinto khona lokhu bangakhipha i-statement, then what will change? UMnangagwa uzavuke khwe. AmaGermany kabaqale balungisa indaba yabo yokubulala abantu eNamibia, indaba abayenza eCentral Africa beqeda abantu eBurundi bebulahlicoganisa abantu eRwanda. Okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawu abantu ababangisana izikhundla ezabomnangagwa labochamisa. Enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabweni sihlale phansi sodwa. Abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa, bagijime babhalele ama-embassy lawa.
Bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms. Singathi lokhe wangena embusweni uMongameli Mnangagwa kukhona yini asakwenzayo?
Angiso sikhulumele sikahulumende. Kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu. Kwakungenziwa ngesikhathi sikaMgabe. Ibala elithi gugura wundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbe unganyamalalanga. Ulo uMnangagwa wenze izinto zarelaxa, abantu sebekhuluma intando, bathethise, bakhuluma inhlamba, bazenzeni, benze izitayela zonke zenlezi. Mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo, i-Access to Information and Protection to Privacy Act isiamendiwe siyaripilwa kwaba lo mthetho omutsha i-Public Order and Security Act isiamendiwe kodwa kushotayo yikuthi kulabanye bethu vele abangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho siyakwazi kunje sokuthi udaba leGugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokho bekhuluma ukuthi Gugurawundi sabulawa sabulawa kule bephiwa imali ngamadona la umnangagwa kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba bamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu amaphoyisa akuka angachaya abantu kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamaZimbabweni silungisise okusihluphayo amaBritish lamaGermany kabavala imilomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them. They want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ngolwesithathu wethule umbiko esithi uhulumende wakhe uselethe inguquko kwezomnotho welizwe njalo ingxaki ezikhona zizalungiswa ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lenhlala kahle. Uhulumende uhlezi ephika ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu esithi ngabantu nje abasebenza lamazwe aphetsheya abakhuluma okungcolisa ilizwe ngoba befuna ukumsusa embusweni. ELeBotswana lazise ukuba selisungula umsebenzi wokwehlisa inani labantu abazithola bengasazi ukuba bayinzalo yakuliphi ilizwe ngokuguqula imithetho ephathelane labantwana abazalwa ngokokuza kanye lesizalwane salelo lizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kweLeBotswana.
Unkosikazi Anna Mokete utshele idale lePhalamende ukuthi balungisisa umthetho okhangelene lamaphepha okuba yinzalo yakweLeBotswana. Uthi lokhu bakwenza ngokunanzelela ukuba abantwana abazalwa phakathi komzali wokuza kanye lowebotswana bazithola sebebhekane lodubo lokugcina beswela ingwalo zokuba yinzalo yamazwe omabili. Kubikwa kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000 abangalamaphepha eBotswana kumbe awelizwe lomzali wokuza. Umthetho weBotswana uthi uma umntwana oyinzalo yalaba bobabili efikisa iminyaka yamatshumi amabili lanye i-21 kumele akhethe ngokuloba incwadi ukuthi ufuna ukuba yinzalo yakuliphi ilizwe. Uma bengayekela kwenza njalo kulapho ke abazithola bengasakwazi ukuthi bawela kuliphi ilizwe. Unkosikazi Mukheti uthi kungalesi sizathu sebecabange ukulungisisa lumthetho ukuze lokhu kungakhathazi kwela kusasa.
We welcome the motion to amend.
Siyamukela ukuguqulwa komthetho ukuze simise izehlakalo zabantu abangela lizwe abalithini labo.
Kulabe eZimbabwe abaningi abahlala kweLeBotswana abalabantwana labaTswana. Umnumzana Mthabisi Dube uthi uyakuthabela ukuthi umthetho uzalungisiswa ngoba abantwana yibo abazithola besenkingeni.
Kuyinto eqondileyo ukuthi noma umntwana engazange abhalele uhulumende erenounce i-citizenship yakhe, it must be assumed ukuthi uloke funa i-citizenship yeBotswana. Hathi lokhu ebesi ubona akade kusenza abantu begcine besiba stateless, akulunganga.
Umphathi Ntambo Mokheti uthi abazithola bengalalizwe balakho ukulungisa lesi simo.
Abantu laba balemvumo yokusilanda ukuthi basungule ukuba yizizalwane zeBotswana.
Umthetho weBotswana ophathelene labantwana abazithola bekulesi simo uvele usola kakhulu ngabaselizweni abenhlanganiso zakwezekwazi le-Afrika kanye lezomhlaba ezifana lomanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations ezithi ulenke thabetshabe ikakhulu kukhangelelwe abantwana beziphepheli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yi-Private Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lele, Lele.
lomdlalate le private boys lesithathu njalo lilesihloko esithi goqa labani abafana baleliqembu badabuka ePlumtree kodwa bacula bekwele South Africa nansi isikhulumeli saleliqembu usifase ngqondo ncube
abangazi abaningi kwezomculo bangazi ngqondo ngihamba lo ndimo omnyama singabasunguli be private boys siphuma ePlumtree endaweni abantu komadabe esigabeni sasedugwe sihamba sibaningi ku private boys angeke nyande ngamagama ngoba suke ngithatha isikhathi
idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi bekezela ndoda idla ngamabala kanye lale esikhalanga ethi mwanangu ukuthenga idlalate lenu nduna balithola njani
ungasithola laphana ku 0027 61 065 6149 lapho ungasithola khona ku WhatsApp ube suya laphana ku Facebook ubhale nje search uthi Sifas Ngqondo or search laphana TikTok nginomnyama uyakhona laphana ukuxhumana nathi ku Facebook usithole futhi na ku WhatsApp ukuze uthole amadlalati wethu
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
bengicela ukuthi asizameni ukuthi sisupporte okweqiniso sithenge laphana ama-original singahambi siyethenga amakhoneni ngoba ma kungasasupportanga abalandeli asilutho ngaphandle kwabalandeli njalo engithanda ukugqizela kubalandeli ukuthi asilandeleni imithetho le eshiwoyo kwamanje ukuze sisivikele balandeli siyalithanda njengoba nani nisithanda so asihlaleni safe sisivikele silandele imithetho eshiwo ngodokotela siyabonga
uphuma ke enkundleni usifasi ngqondo ncube leqembu lakhe le private boys ngale ethi ukulwelwa inkosi
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abe community working group on health babuthanise inkokheli yakobulawayo beqhuba uhlelo lwemfundo nge-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezidlula eziyisithupha asebetholakale belegcikwane leli elizweni hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.